Baita barara manya panze pepula Central Police Station nasi mangwanani mushure mekunge mapurisa aridzwa futi achimhanyisana nevamwe vatsigiri vebato remutwaka zi Republic Party kana kuti MRP. Vatsigiri ve MRP ava vanonzi vange vauya kuzoratidza kusafara kwavo nekwavati kushungurudzwa nemapurisa kwemutungamiri webato ravo vamukondisi moyo. Avo vanonzi vakasvikirwa kumba kwavo pakati peusiku nezuro nemapurisa nevechiuto vachida kuvasunga. Mumwoyo vanhu vaona zvaitika mutori wenhau Parmenas Tuso audza Studio 7 kuti vatsigiri ve MRP vanoda kusvika makumi maviri vauya paCentral Police Station vari murori diki vakatanga kuimba kwechingu asi mapurisa azovadzinga mushure mekunge vatanga kuita mhirizhonga.
Ndatanga kusvikapo ndichitoenda kutaienda ndokubva ndaona mota yemutwakazi iri blended yabva yasvika ine vanhu vakati wandei ndokubva yapaka paentrance yekupinda mupolisi mukamba yemapurisa ndokubva madzika vanhu mumota imomo ndokutanga kuimba vachipuruza. Kwakupera nguva tingangoti maminitsi anokwana makumi matatu mapurisa ndokubva vazobuda. Ava vemutwakazi ndokutanga kukanda matombo vachikandira building mapurisa mapurisa ndokubva ndopo vatanga kuridza futi. But handizivi kuti futi dzacho dzanzi angari mabara ane chinhu here kana kuti angari mabara emarabat ndizvandisikazivi izvozvo ndobva zoparadza vanhu mushure mekunge madzizwa futi.
Vamwe vaudza Studio 7 kuti pane vatsigiri vebato ravo gumi vasungwa nemapurisa uye vamwe vashanu vakuvara mushure mekunge vapfurwa. Mutezeri wemutauriri wemapurisa mudunhu reBulawayo Assistant Inspector Nomalanga Msebele vaudza Studio 7 parunhare kuti hapana zvavange vachikwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi sezvo vange vaendesa gwaro rezvaitika kumuzinda wemapurisa kuHarare. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yange isingabatike. Nemusi wemuvhuro dzimwe nhengo dzeMRP dzakapindira pagakava rerimwe purazi riri kuNtavazi Nduna iro riri pakati pemumwe murimi wechichena vaBrian Davis nemumwe waimbovemushandi wavo vaFloyd Ambrose. Dare reHigh Court rakapa mutongo wekuti vaDavis ndivo vanofanirwa kuve muridzi wepurazi iri asi vaAmbrose vari kuramba kubva papurazi iri. VaAmbrose vanonzi vane hukama nevaimbovemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi avo vakasiya basa mushure mekufumurwa nenyaya dzeupombwe savanonzi vaiita nemadzimai echidiki kusanganisira madzimai akaroorwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai Musengi.